Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 28, 2025. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mitengo yezvinhu yoita chamuramba mhuru. Vechidiki vopa pfungwa dzavo apo muzano PF mwave kukandiranwa makobvu nematete pautungamiri hwava Emmerson Mnangagwa. Rwanda yoshorwa neSadiki neAmerica nekutsigira vapanduki vakapandukira hurumende yeDRC. Vechidiki vopa pfungwa dzavo panyaya yekuti makore anotonga mutungamiri wenyika owedzerwa here kana kuti kwete. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yazivisa nhasi kuti mitengo yezvinhu yakakwira zvakanyanya mumari yeZig nedhora rekuAmerica. MumaZig mitengo yezvinhu yakwira kusvika pazvikamu gumi nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 10.5% kubva pazvikamu zvitanhatu nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 6.8% muna zvita gore rapera. Pachitariswa kukwira kwezvinhu mumari yekuAmerica, zvinhu zvakwira nezvikamu gumi nezvina nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 14.6% kubva pazvikamu zviviri nezviga zvishanu kana kuti 2.5% muna zvita gore rapera. Zimstat inoti zvinhu zvakwira ndezvekudya, zvinwiwa nedzimba. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Tirikunyanya kukonzereswa chokutanga nemataxes akaintroduswa mu2025 national budget anoaffecta cost of production. Cost of production akaaffectwa zvinoita kuti unogadzira zvinhu waite pass on that cost na final consumer, saka maprice anokwira. Saka I think ndo chikonzero chihombe chacontributa kukwira kweinflation. Baso zvakare even nyaya yedrought, normally the worst period inenge iri first quarter, tisati takohwa.
Tichitarisa nguva yekuomerwa iyi kana kuti inonzi lean season pachirungu, Dr. Chitambara, inopera rini?
January kusvika kunana March, April pacharamba paine a lot of pressure on especially on food pricing nechikonzero chekushomeka kwechikafu kwakakonzereswa nedrought takungati nayo. Saka I think those zvinhu zvatingati zviri zvanyanya kuita kuti mitengo yezvinhu ikwire both in USD terms but also in ZIG terms.
Munoona mitengo ichitanga kudzikira riini vachitambara?
Takatarisa mitengo yechikafu notarisira kuti patinotanga kukohwa situation yacha improve in terms of supply, agricultural production and supply. Saka zvinogona kubatsira kumoderator kukwira kwemitengo yezvinhu. Uye totarisirawo gore rino kuti mitengo yezvinhu zvakaita semafuta emotikari icharamba ichitiderere. Saka izvo zvinogona kutibatsirawo zvakare kuti mainflationary pressures edu anga achidererawo gore rino.
Zvii zvamuri kukurudzirawo kana kuti zvamuri kutarisira kuti hurumende iite kuti mitengo yezvinhu isarambe ichiita chamuramba mhuru?
Tiri kutarisira kuti hurumende yakwanisa kupfuura mberi nedonzvo rekuita tighten mandatory nefiscal policy. Zvinogona kuita kuti mitengo yezvinhu inge ichiderera but all also kuti ikonomi yedu inge ichikwira zvakanyanya. Of course vemabhizimusi especially maformal businesses ari kusangana nemachallenges akawanda.
Ndeapi aya
takatarisa nyaya yemataxes iyoyo, tirikuona mabusiness akawanda achivhara especially mu retail sector then vamwe vari kuretrencha in other sectors of the economy. Saka the doing business environment is very challenging. Zvinofanira kunge zvichigadziriswa through nyaya dzesocial dialogue, nyaya dzesocial contract. Isipai takadarisa kunyaya yematax emabhizinesi akawanda ari kusangana nenguva yakaoma nekuburikidza nematax rate edu akakurisa ari pamusorosoro uye zvakare stringent enforcement emaregulations nemastate institutions iri kukanganisa vanoita zvemabhizimusi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika yeKenya waWilliam Ruto vanoti mutungamiri weDRC waFelix Tshisekedi nemutungamiri weRwanda vaPaul Kagame vatenda kupinda munhaurirano mangwana dzekuziya nyaya dzehondo iri kuitika muDRC iri kushorwa nenyika dzakawanda. Chikwata cheM23 chinotsigirwa neRwanda chakatora guta reGoma ndokuuraya vanochengetedza runyararo gumi nevatatu kubva kuSouth Africa, Malawi neUruguay. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMarco Rubio nemutungamiri wenyika vari sachigaro weSadiq vaEmerson Mnangagwa nevamwe vari kushora kuurayiwa kwevanochengetedza runyararo nehondo iyi. United Nations inoti kurwisana muGoma kuchiri kuenderera mberi. VaMnangagwa vakati Sadiq ichatora matano ekuedza kudzikamisa zvinhu munyika iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Maita inyuwa zininga, gwaro ranyurwa na chairman we Sadiq tariona asiri kungotaura zvinenge zvinoratidza kuti kungotaurawo havangashayi chekutaura panenge paitika chinhu chakadai mudunhu reSadiq. Handina kuona kuti vari kuti zvichagadziriswa sei zviri kunoita kuDRC, nekuti vazininga ngatirangarirei kuti hondo yekuDRC iyi haisi hondo yanhasi, ine makore nemakore, ende Sadiq inenge yaratidza kuti chaingagone chaicho kuita kumisa hondo iyi hapana.
Taona vemasanganowo anobatsiridza vakaita sana World Food Program, tikaona vana United Nations nevamwe vatungamiririwo vedzimwe nyika vachikandawo muono nemazwi pamusoro pezviri kuitika izvi. Chimiro chiripo pari zvino chakamira sei kuDRC uko?
KuDRC vazininge hakuna kumira zvakanaka, nekuti pane kurwisana kuriko pakati peM23 nevanonganzi pachirungumba militia pamwe chete nevarwi kana mauto ehurumende. Saka hondo iyoyo iri kukanganisa zvakawanda zvinosanganisira ugaro hwevanhu, zvekuti United Nations iri kutotaura kuti iri kutarisira kutora vamwe vanhu ichivaisa munochengetwa vanhu zvatingati pachirungu marefugee camps.
Zviripo here zvinofanirwa kuti zviitwe muchitarisa imi kuti hondo iperei?
Hongu kuti hondo iperei iyi vari kuikonzeresa vanofanira kunzwisisa kuti zvavari kuita zviri kukanganisa upenyu hwevanhu zvakadii. Nekuti tikatarisa panoitwa hondo vazininga, vanhuwo zvavo yatingati nemamwe mazwi povho, ndo inonyanya kukanganisika. Asi hondo iyi inenge ichikonzereswa ne vatingati vekumusorosoro uko pachirungu vanovasevedzera kuti mapolitical elite angava emunyika imomo muDRC vanenge vaine zvavari kuda. Nekuti tikanyatsoongorora hondo yeDRC ine chekuita nekuda kupamba kana kuti kukondrola zveupfumi zvicherwa zvinowanikwa ikoko kuEastern DRC.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa vari parunhare kwakare kuSouth Africa naIvan Zisininga weStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai paWhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Vanayo govana ine vamwe. Apo makakatanwa yekuti makore ekutonga emutungamiri wenyika anofanira kuwedzerwa here kana kuti kwete ari kuenderera mberi. Vamwe vechidiki muZimbabwe vane maonero akasiyana pamusoro penyaya iyi. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Varipo vechidiki vari kuti bumbiro remitemo rinofanira kuvandudzwa kuitira kuti mutungamiri wenyika akwanise kutonga kudarika makore gumi asi achivhoterwa hake kwapera makore mashanu. Asi mutungamiri wevechidiki mubato rezvematongerwo enyika reMDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora vaAlbert Chidakwa vanoti hazvigoni kuti bumbiro remitemo rivandudzwe.
Zvekuwedzerwa kwematemu limiti izvozvo hazvina zvazvakanakira nyika yedu kana kahwani. Zvakangonakira mhuri imwe chete, zvakangonakira mashamwari avo avo vari kubhenefita nehuori munyika inei, nekuti mari yehuori inonaka imari yekuti munhu anongoiwana akagara asina kuishandira. Saka vanhu varida kuwedzera makore ekuendera mberi vachiluta marizosi dzenyika, vanhu varida kuwedzera makore ekuendera mberi vachidzvanyirira vana veZimbabwe.
Mumwe wechidiki anoti mutungamiri wenyika anofanira kusawedzerwa makore ekutonga ndivatafadzwa Mavhunga, avo vanoshanda nesangano reproject vote 263.
Takava ne 37 years tina vamugabe, asi hapana chakanyanya chikambonyanyo chinja kana tichitotarisa zvinhu zvakatoenda nerimwe divi. Nao tava neimwe hurumende iripo, hurumende iyo yoda kugara zvakare kudarikidza zvinotaurwa nemutemo. Zvirova zvinhu zvinotiratidza kuti seZimbabwe hatina chatadzidza, ndazvinocha zvinotibatsira kuti tingoramba tiine hurumende imwe chete. So hatina kunyatsofara nezvingaonge zvichida kuitika izvi.
Asi mumwe wechidiki wemubato reZANU-PF Muzvare Rumbidzai Mpofu vanoti havaoni chakaipa kuti dare reparamende ritange matano ekuda kuvandudza bumbiro remitemo.
Bumbiro remitemo rinogadzwa nevanhu. Bumbiro remitemo rine zvido zvevanhu. Tikatarisa conference yedu yakaendosa president kuti vatonge kusvikira 2030. Saka zvido zvevanhu ndozvinoitwa. Zvido zvevanhu ndozvinotevedzwa nenyika.
Vaimbotungamira vechidiki mubato reMDC Alliance vaLove More Chinoputsa vanoti mamwe mapato anopikisa emuZimbabwe ari kubatsira ZANU-PF kuondonga bumbiro remitemo.
Asi chinonyanya kurwadza ndechekuti inofanirwa kunge iri opposition haisi kuonekwa. Kune chimwe chibandiko cheopposition chiri kutaridza kuti chiri kufambidzana nehurumende, kwoita chimwe chibandiko cheopposition chinenge chichizviti hachifambidzani nehurumende, asi hapana kana chimwe chete chavari kuita kurwisa zvada kuunzwa nehurumende. Zvinobva zvangoburisa pachena kuti aiwa vese vari vaviri vanhu ava, vese vari vaviri mapoka aya vari kubatsira hurumende kuti irambe iripo, zvinova zvinorwisa tsitsi.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vanoti makore ari mubumbiro remitemo ekutungamirira anokwana.
So tikaita two term limits zvinenge zvakatinakira, nokuti vatungamiri vanenge vasarudzwa vanogona kushandisa term yekutanga kugadzira varo o foundation yezvavaroda kuita, then yechipiri yacho kuti vange vachisadzisa zvavanenge vachida nezvishuviro zvavanenge vakapromisa veruzhinji. Saka kuti tichinje matemu limits yayo handinoona sedzisiri pfungwa dzakanaka, nekuti dzinodzokeredza kumashure.
Muna 2013 bumbiro remitemo rakavandudzwa kuti patarwe makore ekutungamirira. Izvi zvakatevera kugunun'una kwevakawanda kuti vaive mutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe vainge vatungamira kwenguva yakareba, zvainge zvokonzera kusagadzikana munyika. Vakazoita zvekubviswa nemauto. Iko zvino mubato reZANU-PF mave kuitawo zinyekenyeke, sezvo vamwe vari kuti vamunangagwa varambe vachitungamira vasasiye basa muna 2028 sezviri mubumbiro remitemo. Vamwe varwi verusununguko vave kukurudzira kuti vasiye basa kwete kuda kurambira pachigaro. Asi ivo pachavo vakati vacharemekedza bumbiro remitemo. Asi vamwe vanoti havasi kutsiura vari kuti varambe vachitungamirira. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata cheHamas chinoti vanhu zviuru mazana matatu kana kuti 300,000 vakanga vatiza misha vachinopotera kune dzimwe nzvimbo vadzoka kumaodzanyemba kweGaza. Izvi zvinotevera kuvhurwa kwemigwagwa neIsrael. Vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vakamanikidzwa kusiya misha yavo pakatanga hondo muna gumi guru 2023. Kudzoka kwevanhu ava kunotevera kunyoreranwa kwechibvumirano kweHamas neIsrael chekumbomisa hondo kwemavhiki matanhatu. Kusvika pari zvino vanhu vanomwe vanga vakapambwa neHamas vadzoserwa kumusha, hukuwo Israel ichisunungura zvizvarwa zvePalestine mazana matatu zvainge zviri mumajeri. Nezuro, vanhu verudzi rwechijuu vakapona mukupondwa kwevamwe verudzi rwavo makore makumi masere adarika, vakaungana pakamba yeAuschwitz muPoland vachicherechedza kusunungurwa kwavakaitwa nekurangarira vakapondwa nemanazi emuGerman. Mauto eRussia ndiwo akasunungura vanhu pakamba iyi painge paurayiwa vanhu vechijuu kunyanya vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru zana kana kuti 1.1 million. Mutungamiri wehurumende yeIsrael waBenjamin Netanyahu havana kukwanisa kuenda sezvo dare reInternational Criminal Court riri kuti vanofanira kusungwa nemhosva yekuponda vanhu vemuGaza. Panguva iyo hurumende iri kuwedzera matanho ayo ekudzivirira kupinzwa kwezvinhu munyika zvisiri kubhadharirwa mitero. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube neZuro vakaburitsa mutemo wechimbi-chimbi kana kuti Statutory Instrument 7 unomanikidza vanopinza zvinhu kuti vange vachiburitsa magwaro anoratidza kuti vabhadhara mitero pane zvimwe zvinhu. Gwaro rakaburitswa neZuro iri rakatara zvinhu gumi nezvipfumbamwe zvinosanganisira zvekudya, zvekuwachisa nezvekupfeka, zvekuvakisa nezvimwe zvinonzi zvinosungirwa kunge zvichiratidzirwa umbowo hwekuti vakazvipinza vachibhadhara mitero. Nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti vanotsigira danho rehurumende iri vachiti ndiyo nzira chete yekuchengetedza nayo makambani nezvitoro zvemunyika zviri kubhadhara mitero kuhurumende pamwe nekupinza vanhu mabasa.
Idanho rakanaka chaizvo randinototi dai rakatoitwa nguva yapfuura iyi tisati tasvika patavapa, nekuti hatingafambisi nyika vamwe vachiita madiro ekupinza zvunhu mahara pamabhodha vozotarisirwa kunzi vaite makwiki nemakambani anoita zvinhu zviri pamurawo.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanoti matanho ari kutorwa nehurumende aya ndedzimwe nzira dzairi kuedza nadzo kuunganidza mari inopinda muhomwe yayo, sezvo paine umbo hwekuti mari iri kupinda muhomwe yehurumende pari zvino iri kuramba ichiderera.
Zvaitwa izvi ndoimwe nzira dzekumobilisa marevenues, asi zvinogona kuita kuti vemabhizimusi mamwe isaivazinotadza kuzenge vachiita provide evidence yecustoms clearance nezvikonzero zvinenge zvakasiyana siyana. Zvinogona kuita kuti maoperations avo anga achapfekwa zvakanyanya, nekuti zvazviri kureva ndezvekuti vakatadza kuprovide evidence yeclearance, zvinoreva kuti zvinhu izvo zvava kubatwa nezimra.
Asi mukuru werimwe sangano rinomirira vanozvibatira mabasa emaoko reSMEs International Expo vaDelight Makotose vanoti chiri kuita kuti vamwe vatore matanho ekupinza zvinhu nedzimwe nzira dzisiri dziri pamutemo inyaya yemitero yakanyanya kukwira.
Matarifs avanocharja kuvanhu vari kupinza zvinhu deno zvati dererei kuitira kuti vanhu vagone kudii kupinza zvinhu zvavo, voita business pajekerere. Naiye hurumende ichiwanawo mari revenue inobhadhagwa yemataxes.
Vanoongorora zveupfumi vari mukuru wesangano reCommon Market for Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vanoti vanobvumirana nedanho rekuti mitero inofanirwa kunge ichibhadharwa, asi vanoti panofanirwa kutsvagwa nzira dzekuti varombo vasave ivo vanoguma vaomeserwa.
Apa zvautoratidza kuti kuda hurumende yatirasikei gwara. Aiwa, isusu tinobvuma kuti ngakuwanikwe vanhu vanobhadhara mitero majuti zvakadaro, asi ngakunyanye kutarisiswa zvinobva ku ivo vanopinza mbatya dzacho mumabhodha, ndokune mhosva.
Hurumende gorera pera yakaumba chikwata chiri kutungamirwa nebazi rezvekutengeserana chakanangana nekumisa kupinzwa kwezvinhu munyika zvisiri pamutemo. Asi danho iri rinonzi nevamwe rakonzera kushayikwa kwezvimwe zvinhu munyika. Saka ringagadziriswa sei dambudziko iri? Vangwenya vanodzoka vachiti
ava vanotengesa matal shop kana downtown havangapiwe mhosva yekuti ndo vanovharisa vanasipana naokei, nekuti kuvharwa kwemashopu mahombe hakusi kuchikonzereswa nemaSMEs, kuri kukonzereswa nemonetary policy inorambidza vana okei nanasipa kuti vange vachitengesa zvinhu zvavo nemaus dollars.
Kubva muna zvitagore rapera, Zimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA inonzi yatora zvinhu zvinokosha US$2.4 million zvanga zvichiedza kupinzwa munyika zvisina kubhadharirwa mitero. Ukuwo nekuda kwekusimukira kwezvitoro zvidiki kana kuti matakishop zvazara munyika, zvimwe zvitoro zvikuru zvinonzi zvave kukundikana kuzadza masherufu azvo nezvitengeswa nekuda kwekuoma kwezvinhu, izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi zvave kumanikidza kuvharwa kwezvitoro zvikuru zvakawanda munyika. Kunze kwekunge hurumende yatora matano anogutsa mativi ose, vamwe vanoti zvinhu zvicharamba zvichiita sebhasiketi ratizirai rekuti uku riri kurukwa uku riri kududunuka. Dare reSenate muAmerica riri kuenderera mberi richibvunzurudza nekuvhota kuti rotambira here kana kuti kwete makurukota ehurumende akadomwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump. VaTrump vakadoma makurukota gumi nevashanu, asi vatambirwa nekukwanisa kutora mhiko kusvika pari nhasi vatatu chete. Nezuro, dare reSenate rakatambira vaScott Bessent vanova gurukota rezvemari. Vamwe vakatotora mhiko ndava Marco Rubio vanova gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, uye vaPete Hegseth vanove gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vaTim Muringai.
VaBessent vanenge vari big hedge fund billionaire, saka indiri kuona kunge mastrategies akawanda ekuinvesta vanenge vanoaziva nekuchengetedzwa kwaiyo mari nokuti ivo vanayo, saka experience yavo inenge ichavabatsira mubasa iri. Tinoziva kuti vekupedzisira apa vanga vaTrump varipo vamanochin vanga variwo another billionaire vaizivawo mastrategies ekuti mari iwande and upfumi hunge huchengeteke muno muAmerica.
Tinoona zvakare kuti iro dare reSenate chiti iro vachange vari kutarisa kudzivirirwa kwenyika yeAmerica, vaPete Hegseth vakawanawo mavhoti ekuti vatange basa. Munoonawo sei izvi?
Hava Hegseth vakati netsekei nokuti tinoziva kuti majority yeSenate right now is 53 senators. Republicans vari kutonga kuSenate to 47 Democrats. Saka vice president sezvo varivo president weSenate ndo akazobatsira kuti vaHegseth vakonfemwe. Asi kukonfemwa kwavaita ndichaona kunge kunenge kuchachinja mapolicies akawanda. Ndatoona vatotanga kutoti matransgender ngavabuditswe, nemasoja angadzingwa nguva dzeCovid vanga varamba kutora Covid vachadzoserwa uye vari kupiwa mari dzavo.
Izvi munoona zvichizotambirwa sei pasi rose?
Nyaya iripo ezvi nezvi ndeyekuti vaTrump vari pahigh, nokuti takawana mapolls ari kutaura kuti vari muma 47% approval, higher than he has ever had. Saka vari kuramba vachifamba neurongo hwavakataura pacampaign and vari kuzvifulfila zvese zvavaitaura.
Pane vamwe vachiri vakamirira kuti vawanikwe ivo vachizenge vari muhurumende yavaTrump vachiri kuferefetwa kudare irori reSenate, munoona vachizobudawo sei ivavo?
Sezvo Republicans vari kutonga kuSenate, vazhinji vacho vanenge vachakonfemwa.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vaTim Muringai vari parunhare kuOhio muno muAmerica naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Yave nguva yekuti timbonzwa kubva kune vateereri vedu.
makadi pasi receive ni wanamko majonga kandi nire ne vamwe vose munoshanda navo ndoto a Conrad Stone Banks ndiri kumasvingo ndakadzidza magwaro kuti usatuka mambo nyangwe uri mumba yemukati asi ndinoti nangagwayo ngabve pana zvari kuita from 2017 pavakanzara mugabe pana kana zvakamboita kusaiko zvino ngabve zvari kuda kuita zvino ari kumunyengera ari kumfurira ndeasiyana nazvo kanga kangwara bhosi mabhiri achaita uchabva home ndishandi kune rimwe bato kauti asi ndoshandisa njere nchivona ndoongorora ndichifunga nezvandakazvagwa nazvo mabhiri anda kuita achabva home kudarika mabhisira vakaita mugabe
makadi pa Studio 7 takaona mahovhete edu vakataridza kuti vauya zvakanaka shuwa nyaya iyaya netsa kwenguva refu asi chimwe chinhu chandoda angotaura hangu kana nyaya yavo iyi isina chamisa mukati vanhu vazhinji vachafunga kuti 2017 yava kuda kudzokororwa saka chamisa ngave mukati nenyaya iyi kuti nyaya iyi igadzikane tingatoda kuti vaite zvavo transition government nachamisa pozoitwa mavhoti 2030 yachona iyo paitwa mareforms ingava nyaya kwayo kana vari voga togona kusaona kuti ndizvo chaizvo chaizvo nokuti togona kufunga kuti yava 2017 kai.
Hello pastudio 7 ayana mukumajonga muraite nditakunda paruwa Marare monerango panhau yevision 2030 yekuti vavandudze mutemo apa zvingori pachena kuti munangakwanga achingosiya hake basa kuza kwaachadiwa nevanhu muri kuona maovhet vakutopokana nenhau yautaura yekuti aramba achienda 2030 nokuti vari kuona kuti hakuna development hakuna chiri kuitwa vanhu vanongoramba vachingochema kusvika 2030 kana iye vhaisi wake chaichi ari kutonyatsokuona kuti ari kukundikana hapana
makati pastudio 7 Legman zvakati regai nditaure ndichishingurana nemavo veterans nevose vari kutaura nezvekunetsana kuri mukati mezanupf nyaya yenyu varume inini handinei nayo nechikonzero chekundoda kuonesa mazimbabwenzi kuti tiri kuitiswa ava vanhu vari kunetsana ava havasi kunetsana nekuda kwekurwira zvido zvevanhu vari kunetsanirana chigaro chekuti ndiani aane juti rekumbomorawo kana kuti kupa kubira vanhu vemuzimbabwe upfumi hwavo
makadi pastudio 7 apo vamunangabwa ngavachitoenda nguva yavo yakwana takafarira vatsigiri vachiwengavo vari kuda kuti vachiwenga vapinde panyangapo kuti ukawana mabonga achirwa ngaaurayane tinofara chaizvo apo tinofara nemauvheti rambai makadzvanya ngaaende munangabwa.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vanoongorora dzinotsokora dzavamwe vateereri vasinei zvisinei nestudio 7 vanoda kutumira mashoko tumirai mashoko panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Munhau dzemitambo, Zimbabwe nezuro yakaiswa mugroup B kumakwikwe CAF finals achatambirwa kuMorocco mukupera kwegore rino. Zvimwe zvikwata zvakaiswa mugroup B zvinoti Egypt, Angola neSouth Africa. Mamwe magungano akamira akati Group A, Morocco, Mali, Zambia, Comoros. Group C, Nigeria, Tunisia, Uganda neTanzania. Group D, Senegal, DRC, Benin neBotswana. Kuchite Group E, Algeria, Burkina Faso, Equatorial Guinea, Sudan. Kuchitiwo Group F, Ivory Coast, Cameroon, Gabon neMozambique. Makwikwe CAF finals achatanga musi wazvita 21/2025 achipera musi wa18 Ndira 2026. Sezvo nguva yedu yapera, regai tarise musoro yenhau dzanhasi, asi tekuyeuchidzai vateereri kuti munge muinesu muchirongwa chedu cheLive Talk, apo tiri kutarisa nyaya yemamiriro ezvinhu mune zvemabhizimusi. Misoro yenhau dzanhasi inoti vechidiki vopa maonero avo panyaya yekuti mutungamiri wenyika otora makore mangani ekunga achitonga. Mitengo yezvinhu yoita chamuramba mhuru munyika. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Stanley Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7, olwesibili mhla ka 28 kuzivandlela 2025, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lukahulumente olwezimstats luthi ukugugudeka kwamandla emali esetshenziswa elizweni eyezigile yedola lemelika kuqongile ngenyanga yona lesikuyo.
Ama-divisions esiwazekhulunywa ku-social media lakwi-media ngama-divisions abunjwa ngabantu. I-ZNPF libandla elibambeneyo, ibandla labantu elisebenza ngomqondo owodwa.
Kulaba kubandla leZANU-PF abaphika ukuba kulokuxabana phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Iyaqhubeka impi kwele DRC. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency luthi ukugugudeka kwamandla emali esetshenziswa elizweni ezigi ledola lemelika kuqongile ngenyanga yonale kazibandlela esesiyigqiba kusukela ngenyanga edluleyo kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yokudla okunathwayo lendleko zokubhadalela izindlu lemithelo yazo. Embikweni wethulela mhla izimstats ithi ukuwa kwamandla edola lemelika kukhuphuke kwafika kokwedlula ichumi lane ekhulwini 14.6% kuyonale inyanga, okubonisa ukuqonga ngokwedlula okubili ekhulwini 2.5% kusukela ngenyanga edluleyo ekampalakazi. Kwathi-ke ukuwa kwamandla emali yezik lakho kwakhuphuka ngokufika phose kokune ekhulwini 3.7%. Kusukela ngenyanga edluleyo kwakuthi ngqe kokwedlula ichumi ekhulwini 10.5% kuyonale inyanga. Ukuze sihlaziye lolu daba lekunye okuphathelane lezomnotho, sixoxa lomnumzana Simba Masimba Kuchera, ingcwethi ecobongula ezomnotho welizwe.
Ngokubona kwami imbangela enkulu ngama taxis uzananzelela ukuthi u-2025 kube lama-taxis afakwe ngubaba uMthuli Ncube, ngibona njengani ngamanye akhweze intengo yezinto. So i-inflation, ngoba nxa sikhuluma i-inflation siyabe sikhuluma ukukhwela kwezinto, ukuthi zikhwele kangakanani. So indaba yama-taxis esikwazi ukuthi engeziwe u-food lokunye yikho okwenza ukuthi intengo zikhwele.
Sikhangela ukukhwela okwenziwa lidola lemelika lelezigi, kungabe kutshengisa ukuthi imali lezi zisetshenziswa njani ndawonye?
Osobala yokuthi thina eZimbabwe silodubo olwemali. Isigi asikakwanisa ukuthi sibone ukuthi singaba le mali yini ezizayisebenzisa ezizaba stable, ngoba sile speculation eningi. Kodwa ungakhangelisisa uzabona ukuthi kuyabe kungamelanga, especially nxa sisebenzisa i-US dollar, intengo zikhwele ngaleyo ndlela. Kodwa ngokuthi thina kulama-speculators amaningi kwi-economy yethu, owokuqala. Owesibili, akula industry ayafala. So kugcwele ama-speculators, akusela abantu abalungisa izinto abakhona kwi-industry abangalungisi izinto okumele zithengiswe lapha eZimbabwe.
Siyabona njalo ukuthi abamavinkili, ama-retailers, bathi sebesehluleka ukusebenza njalo anye asevaliwe. Kukanti uhulumende yena ugqekeza labo athi bangenisa impahla ngokungekho emthethweni elizweni, abama-informal traders. Kambe lolu lona uhlupho lungaqedwa kuyini?
Okukhona yikuthi uhulumende kumbe abanye abasebenza uhulumende umbe abanye sebela ma businesses lapho. So vanzima ukuze sihlasele indaba ye inflation le profiteering ngoba labo esibakhangelele ukuthi bazasivikelela indaba ye inflation labo sebe u business njalo sebe ngama retailers uzabona ukuthi sebe khona ku retail industry, so labo bayafuna ukuthi benze profit. So kuzaba nzima kakhulu ukuthi iZimbabwe irikafe ngoba uyabe sokumele ukuze uhulumende kumbe abantu abafaka ama-policies babone ukuthi ama-policies abawafakayo kathesi ngeke asebenza ku-economy yethu.
Lo ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, ebesixoxala ecingweni khonapha e-Studio 7. Kulaba kubandla leZANU-PF abaphika ukuba kulokuxabana phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ngokuthi kwengezwe umbuso kamongameli Mnangagwa kungafika umnyaka ka-2030. Baphika ngesikhathi abasekeli bakamnumzana Chiwenga beziveze izolo eNational Heroes Acre lapho abahlabele ingoma besithi akumelanga ikhahlanyezwe. Abasekela umongameli Mnangagwa labo bebegqoke izembatho eziveza ukuba bafuna ahlale esikhundleni kungagqitshwa umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028. Umnumzana Munashe Mthutsa okudalele ZANU-PF Central Committee utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi akulakuxabana phakathi kwenkokheli yebandla leli.
Ama divisions esazokhulunywa ku social media la ku media ngama divisions abunjwa ngabantu. iZANU-PF libandla elibambeneyo, ibandla labantu elisebenza ngomqondo owodwa ukuthi umongameli okhona kathesi ngubaba uMnangagwa. So akula abantu esithwa ngabantu bakaMnangagwa ngabantu bakaZibani. Ngoba lo othwa nguZibani wangkhona uyabe eqhathwe nguye ubaba uMnangagwa owavotelwa ngabantu ku Congress eka 2022 eZANU-PF. So ama divisions abantu ababonayo kumbeni ukuthi izinto ezenzakala ezimfeni kumbe ngaphi izinto ezenzwa ngabantu ngananzelela abantu abaningi ababa umsindo especially kade behlabela abana ngabanye abangasobeza ni-PF like othenengamo ongasomembeza ni-PF kule bandla lakhe kuthiwa yi-Fizz asebefuna ukuthatha ithuba lokungena ngemkenke kumbe ngezikhala ukuthi bephambanise ibandla leZANU-PF kube ngani kulokulo kukhona kodwa kungiyo.
Ye kodwa siyabona baba Mthunzi ukuthi kulabanye phela laba abathi 2030 labanye bakuphikisayo kakhulu. So abantu sebebona ukuthi phela laba abathi behlabela ngabezanu bakubeka njalo abantu abakhuluma okunye kunye.
Into ekhona ukuthi iZANU-PF ihambe ku-conference ekobulawayo umfumfu oka-2024. Ku-conference leyo iZANU-PF iphume la ma-resolutions amaningi akhona ahlanganisela ukuthi 1 July abe iJoshua Doctor Ntabo Nkomo Day ahlanganisela ukutshintsha amabizo ama-provinces ukuthi singabiza ama-province njengabo ma-Thebeleni labo ma-Shonaland. Enye yama-resolution yangkhona abanye asebe ithi resolution number 1 ithi yona ngenxa yemsebenzi ka-President Mnangagwa asingezeleleni i-term of office yakhe aqedise aze ayephutshisa ngo-2030 ngama-resolutions abantu. Kunjalo nje ukuthi entweni ezinjalo bakhona abakuvumayo bakhona abangakuvumiyo. iZimbabwe is a constitutional democracy. Abantu bavunyelwe ukuthi bekhuluma bakucabanga njalo abakufisayo.
Yebo.
Njalo ngakho lesi ngifisayo wena ukhona ongakufisiyo khona okufisayo. Kodwa because sokuyi resolution eyabandla leZANU-PF yenzwa ngo-2024 ekobulawayo. Abantu abaningi sebebanjwe ngakhona ukuthi iZANU-PF sidizeke lokho. Ngenxa yokuthi iZANU-PF libandla vele libantu eZimbabwe sokungani into etropical for indawo zonke. Otherwise akula into emangalisayo ngezinto ezenzakala kuZANU-PF other than ukuthi libandla labantu and ama-conversation ayenzakala kathesi ngama-conversation around i-constitution kuphela.
Ye kodwa siyabona labantu impi yenkululeko bajinga lapha babantu bathi uMnangagwa seyihlulekile ngcono hambe ngibanenga kakhulu
bakutyoloka. uMnangagwa wavotelwa ngabantu ngo-2023 ukuthi abe ngumongameli welizwe leli for a 5-year term. So uyabe seyihluleke isikhathi bani nxa bona bamvotela ngo-2023 kutho ukuthi vele abantu ababengamvotelanga laba abakhulumayo ngabantu abakhomplenayo abantu abalesifiso sokulokhu bekuthiwa kuphela izinto ngenxa yokuthi kule nto abake bayenza kudala ilizwe leli selimuva selisiya phambili ngendlela esiya ngalo. Siyakwazi ukuthi kulezinto eziningi ezingakalungiswa ezihlanganisela okuningi-ningi okungakaqedisiswa ngemisebenzi eyenziwa khona ngebandla lezamiphiko. Kodwa ungeke wathi into yonke le iphandanyiswa ngumuntu oyedwa ngabe ukuthi into ezingakayenzakali kuthi ukuthi sonke sehlulekile phela. Waye likhethe ukuthi uzibani uyehlulekile thina into esiyenze kuhle. So ingabantu nje abakhulumayo. And ukuthi singathi ngumbono wamahovethi wonke angiboni njalo. Ngumuntu nje ayebekhuluma into esekhanda lakhe.
Lo mnumzana Monashe Mthutsa okudalele ZANU-PF Central Committee of exoxa loGibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Abasekela umnumzana Chiwenga bathi umnumzana Mthutsa usinga ezimithiyo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Misheke Sibanda okhokhela elinye icele lezaphu.
Ukuxobezela ubandla leZANU-PF umbone ngani Gibbs yinto engalunganga ngoba kakusatshengisi ilizwe ukuthi ilizwe elilomthetho. Ukuthi lilizwe elile leadership efuna ukwenza inqubekela phambili yeZimbabwe ukuthi iphumelele. Ngoba into esisenzakala eZimbabwe, umbuso osukhona sowungani ngulo lalo lemuli yakhe nguye sebanga umbuso kumele abuse le family yakhe. Kungafaki abantu beZimbabwe abalwela leli lizwe behlupheka behlale egangeni besidla nzima benethwa lizulu bedubeka bebulawa ngamabhunu. Akusatshengisi ngoba sokungani kwakulelwa ukuthi umuntu kazingenele nje embusweni lemuli yakhe.
Kuvele kubangwani le bandla leZANU-PF ungakhuluma labo bathi hayi bona babambene akula bantu abalwisanayo
laphana. Ukuthi kulokubangwa kuliqiniso ukuthi umuntu uyazama ukuvala ukuthi kungaphumeli ngaphandle anto wonke umuntu emzini wakhe ukuthi kungabonakali ukuthi uyabegcabana lenkosikazi. But kugcina sokuvela sokusemakhota ngithi noma la ukufihla emzini wakho. Laphana ukucabana kukhona kubangwa ukubusa. Njengoba ngitshilo Gibbs, uhlupho esesaba lalo eZimbabwe ikuthi mina nginje ngingugubesi ngangena embusweni sengifuna ukubusa mina le muli yami ngibe ngi-life president ngikube lokhwana kobuduna ukuthi ubuduna kuye ngingafa uthathwa umntanami umzukulu wami njalo njalo. Ukade haye ezelizwe kakufani njalo. Kufanele umuntu angene ithemu yakhe le evunyelenweyo nge-constitution. Ma kuyi-two term, yi-two term. Ma yi-one term, yi-one term, angithi. Kwenzela ukuthi kungene imbono etshiyeneyo eyabantu le-leadership ngukhokheli. Kubonakala ukuthi umuntu obengcono ngubani, oyenza ngcono ngubani, oyenza umnotho elizothini, uphumelele uye phambili.
Lo mnumzana Mishek Sibanda okhokhela elinye lamacele ezaphu obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Umanyano we-United Nations ubika ukuba ukulwisana kuqhubekela phambili eGoma kwele Democratic Republic of Congo kulandela imbiko yabahlamuki be-M23 eyokuthi sebelithethe leli dolobho. Izibhedlela kubikwa zingasenelisi ukuphathisa abantu ngoba abalimeleyo sebebaningi kakhulu. Umlamlankunzi umongameli William Ruto wakwele Kenya uthi kuzaqhutshwa umhlangano lomongameli Felix Tshisekedi lomongameli Paul Kagame wakwele Rwanda okuzakhulunywa ngempilo eqhubeka e-DRC. Ele Rwanda litheswa umlando okusekela abahlamuki laba. Umgcini sihlalo weSADC njalo engumongameli weZimbabwe umnumzana Mnangagwa uthi uxolo asizweni uTabo Kancube exoxa ngalolu daba.
Singathi thina uSouthern Africa uSADC amazwe lawo mama abathwane balasebeba mama lahle ngezandla ngoba leyani imbi eliwa eDRC icho okune sizwile ke njalo lapha umongameli welizwe ubaba uyemasenenaka wesithi yena isadiki izangenela. Kodwa nxa sithola imbiko kukhanya ukuthi vele kungali kulamasosha ayisadiki vela khona ngahle. Kodwa ke osokuliqiniso yokuthi impi leyana nxa isadiki singenela singakhohlwa okunye okufanele sikunanzelele. Usitsho ukuthi njengamazwe esadiki nxa sebengene kuleyana impi vele sithi kuhle kudonswa nzima i-ikonomi yala mazwe amaningi ayihambi kahle leZimbabwe ayihambi kahle. Amazwe azisihambe siyengena kuleyana impi okuliqiniso yokuthi i-ikonomi izakwehla usichuweka ekonomi sehla kujita bantu besatiki kulawa mazoza njela ule anembi izabu yafti kube kisipa nisimote loko ikukua
nga si kangelu kuti loku guza kulandela ungahlaliseki okuse Mozambique kulandela ukhetho lokhu akusoze kuphazamise na kumbe kulethe ungahlaliseki kumazwe amanenye aseSadik.
Ozokukhona engakutsho ukuthi iqiniso ukuthi njengamazwe eSadik abathungamela amazwe eSadik sofanele bazinuke amakhwapha. Singananzelela ukuthi khanya kuba lokuchokozela okwenzakalayo singakhohlwa ukuthi kwenzakale eNamibia kwachokozela kwathula. Kwenza khathesi kuyenzakala eMozambique kuyachokozela. Sokungenele DRC kukhona esingakubambi kuhle njengabantu ikakhulu imbono yaso sibambe bona ngathi umthetho le elizwe yamazwe lokuba iconstitution asilandeli kahle siyafundisa siyibhendise okwesibili umbono ngathi ukungahlonipha amalungelo abantu xa ungahlonipha amalungelo abantu abantu bayafika kusifaso ukuthi bathi ungazifayi kubi sekulezi ziyani.
Lo mnumzana Ambrose 70 olandela ezombusazo njalo ekunhlanganiso emela izisebenzi ye-ZCTU. Sisenjalo ukubana umgcini sihlalo we-SADC njalo engumongameli weZimbabwe mnumzana Mnangagwa uthi inhlanganiso lo izaqhuba umhlangano wokuhlolisisa impilo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kula bantu abahlala eGaza abazinkulungwane ezingamakhulu amathathu i-300,000 ababuyele emzini yabo izolo kulandela isivumelwano seHamas le-Israel esokubeka phansi izikhali. Ukukhululwa kwabathunjwa iHamas ngomnyaka ka-2023 labavalelwe entolongweni kwele-Israel. Abantu abaningi bathole imizi yabo ibhidlizwe engamabhomba aphoselwa eGaza ngele-Israel. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba umtshutshisi wokudalela i-International Criminal Court uthi kumele kubotshwe abacatshangelwa ukuthi babulala abantu abaningi e-West Darfur kwele Sudan okulempi yomvukela. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Amankampani aseMelika akumsebenzi wamakhompyutha lokukhulumisana ngemitshina yakulezi nsuku awe-technology alahlekelwe imali ephezu kwe-$1 trillion emkambo wemali i-stock market izolo ngemva kokuba inkampani yakwele China isathuthukayo i-DeepSeek yazise ukuthi isithole indlela yokwenza umsebenzi thize ngemali encane nxa kuqathaniswa laleyo ehlawuliswa inkampani yeMelika. Inkampani ye-NVIDIA iyodwa ilahlekelwe ngama-billion phose angamakhulu ayisithupha i-$589 billion. Ekuseni lamuhla umkambo wemali bulokhe uveza impawu zokungahlaliseki. Kodwa amanye amankampani agoqela yona leyo i-NVIDIA abekhanya iseqalile njalo ukuthola inzuzo ngokuya kwelanga. Ikhuluma ngalolu daba umongameli weMelika uMongameli Donald Trump uthe okwenziwe yinkampani yakwele China le kumele kube yisifundo kumankampani aseMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela okwenzakala eMelika umnumzana Tim Muringai.
Lapha it's a monumental technological advancement ngoba siyakwazi ukuthi i-industry ye technology is ever evolving and itshintsha day by day and ma ungahlala emuva usithi wena you have arrived kuzaba lama company anjenge DeepSeek lawa abuyileyo a revolutionizer i-industry yakhona. Okuqakathekileyo ukuthi i-DeepSeek ibisebenzisa ama older chips about 2000 of them compared labo Nvidia ababesebenzisa 16000 and ama chips angkhona were older semiconductors so khonapho hayi ungantwa sebe weba tshintsha the whole game AI and igathesi Nvidia has to come back and respond to something like this ngoba kukhuluma ukuthi AI technology can be produced by cheaper and less more expensive means. NVIDIA, I think by the table of 7, say close to $1 trillion to make sure that our database can handle all the information and algorithms. So this is a very, very innovating and exciting time. Over Katesi, the race is now open to see who can do it at a cheaper rate. Mama Chinese are we let deep seek. Sizabona la ukutama Indians as a zamani and siyakwazi ukutama Russians lama Ukrainians lawo nganto abaya computer ku lesisigaba se technology.
Inkampani ye-Nvidia ubona isenelisa ukuvuka yini incintisane le inkampani yakwele China le.
Ukuthi Nvidia elahlekelwe izimali ama-billions lama-billions lawa kuyenzakala and kuyatholakala ngoba bona I think for the past 5 or 6 years, they kind of just relaxed to guti. There was nobody who had the technological power or prowess yoku sebenzisa the algorithms like they did. But ikathesi iDeepSeek China has changed the whole game. Yikho sebelahlekelwe imali and abantu abaningi sebeza investor in a smaller but upcoming company. But into abameleleyo abaningi is ukufinda out ukuthi ama operating costs, data, research, lalani, wakumenjani, plus what are the shortfalls and origins of the data. But Tesi, it's exciting news, and we know with Yama companies, Lao Anjing or Nvidia, they will always come back with something better in the future.
Umnumzana Tim Moringai Ulandela, okwenzakalayo eMelika, ubexoxa noNtungameli Nkomo Studio 7, ese Ohio khonapha eMelika. Amapholisa kwaBulawayo asemanyene labazali ugatsha lwezemfundo abathengisayo labathwala abantu ngezimota emzameni yokulwisana lokuthathwa kwezidakamizwa ezehlukeneyo enzikini yaleli dolobho isilindweni samabhasi esazakala ngokuthi eGodini lapho abafundi okubikwa sebevame ukuhlangana khona bengaphuma esikolo bengakagadi izimota zokubuyela emakhaya kubika uAnastasia Ndlovu.
Inani labafundi asebephatheka ekuthatheni izidakamizwa ezehlukeneyo libikwa liqansa edolobheni lakoBulawayo osokudale ukuba amapholisa asungule uhlelo lokulwisana laloluhlupho ngoba inengi selikhathazekile ngekusasa yabachalaba. Isikhulumi samapholisa kobulawayo u-assistant inspector Nomalanga Msebele uthi sebesungule uhlelo lokulwisana lokuthathwa kwezidakamizwa ngabafundi kuhlanganisa lalabo ababathengiselayo enzikini yedolobho lakobulawayo.
Amapholisa akobulawayo saqale uhlelo lokuxotsha abantwana besikolo labo abathi nxa betshayisa esikolo ngesikhathi abatshayise ngaso bahambe bayebuthana egodini kobulawayo. Nxa bebuthene khona laphana izikolo ziyaqala ukulwa, baqalisa ukuba lama groupings abo njengabantwana besikolo, baqalisa ukulwa, baqalisa ukujikijelana ngamatshe and then bayahamba futhi bayebuthana ema-toilets akhona laphana, baqalise ukubhema insango, baqalise ukunatha utshwala lobo esithi njengu. So siyaqhuqhuzela zulu kandaba ukuthi abantwana asibaxotshenini, abantwana kabaye ezindlini, abantwana asibafundisenini. Nxa sibabona bebuthene abasuswe khona lapho bahambe ngekhaya.
Obona ngokuthwalwa kwabantu esilindweni sezimota egodini rank umnumzana Danisa Chuma uchasisa indlela abafundi abaziphatha ngayo.
Abaningi bayakusika kuna bekhisana khona and then abanye bangikhona basuka lapha bafika lapho kungathi abantu abadadayise ekhadi olutholo ekhadi lemoto ezimali sozamezama ukuthi abantu wana bahambe sesemasembisa ukuze isayizi ezinengi ezinjengalaba la bagandile bona uthola begade imota engaka suka kukhona amabhenki khonjabo kakhulu.
Othengisa egodini rank umnumzana Mncedisi Sibanda uthi kunzima ukuqondisa abafundi abagadela kulesi silindo.
Kulomama umwe wabo lemondolozi esithu yenza into enhle ukorrecta abantwana abawonayo kodwa umthetho wamphendule ukuthi ufakelani laba bantwana abazobaphisana abantwana beganga siyabathola phandle babhema imbanje basitabhoni omunye ungufuna ufake impama uthi uyamudisiplina nje okulingeneyo futhi umntwana yenza into enhle susiyabuya susiyabota suthola abenetsala futhi sibadisiplina njani abantwana.
Umzali unkosikazi Jean Sibanda ukhala ngabantwana asebethatha izidakamizwa enzikini yedolobho.
Abantwana sitshabathayo because right now as kids talking balalele ukuthi sitshabathayo. So umntwana ukuthi abakuthe lokuthi abantu bangathwala amadrugs kanye lana bona bokuthi isabling sitshabathayo. Abathengi lapho
udokotela wengqondo udokotela Jacqueline Nkomo uchaza imihlobo ehlukeneyo yezidakamizwa ezithathwa ngabafundi
abantwana abadala, right? But then what makes this one abantwana to notice bongothi they are so experimental with everything. We've heard of kids making a matrax, using a pampas, making a matrax, using a chalks. Now there's another one that is trending, a strawberry. There's so much pressure surrounding abantwana.
Umqondisi wesibhedlela lase-Ingutsheni udokotela Nemache Mawere ekhuluma le-Studio 7 ecingweni uchaze ukuba inani labantwana abathatha izidakamizwa liyaliqansa koBulawayo ethi okwamanje kulabatsha abedlula amachumi ayisificaminwemibili ekhulwini 80% abayingxenye yezigulane abalazo esibhedlela sona esilabantu abedlula amakhulu ayisithupha lengxenye 650 abalaliswe eNgutsheni. Ngimele iStudio 7 yokoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Njani bakithi. Hayi, loko ka Donald Trump okunye nyakuzwisisa ngempela. Amazwe akithi ngabe Africa vele sa too much corrupted. Hayi ngempela especially lona lelela kithi ugovernment lo wakithi lo. Vele sewazitshela ukuthi uye uyeza umathanda nje ugovernment. Hayi imali ziyathunyelwa bona bayijonja and bayazi ukuthi kobani abajontshayo but iconstitution ayisebenzi kulabo bantu. Kwangobani bona ukuthiwa iconstitution abayisebenzi bejontsha iy'mali zombuso bezenza ezabo. Kumele ukuthi iconstitution isebenze. Manje siyabona ukuthi iconstitution yakuleli lizwe lakithi ayisebenzi. Ile nje yokuqili yokuzenzela. So akunzima ngakithi, kunzima empeleni. Bonke laba nama-sanctions ungathi uDonald Trump akafaka ama-sanctions kuyafana ngoba vele ayikho into abayenzayo, bakhalela nje ukufidwa ngathi zingane encane. Sinomnotho omningi lapha ezweni lakithi, sinomnotho omningi kakhulu okokuthi lezi zinto zokuphiwa nje hayi azidingakali emazweni abanye. So ngathi uDonald Trump vele angafaka angavala lezo mali zonke especially kwelakithi, aqale ngalo lelelakithi abuye futhi angakhiphi lawo ma-sanction ayengeze more.
Studio 7, yebo linjani lapho ekukhona? Hayi siyabulisa, sijabule ukuba nani ngaso sonke isikhathi lezi ndaba ezikhiphayo. Awu ngingisike ithincuke kodwa kamela ngizibongela kakhulu, ngibonge kakhulu futhi le nduna yami engizwa mihla nemihla mpela izama ukuthi indawo yayo ayiphakame iye phezulu bese kusehlulwa ngomgwaqo wabantu.
Yebo ke abanye abalaleli beStudio 7 lingakhohlwa ke ku-Live Talk uhlelo lwabatsha The Connection sixoxa ngokuvalwa kwamabhizimusi eZimbabwe. Olivalelisayo yimi uzithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba.